Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC Sangana zakare manero anasi uri musi wechitatu kuvhumbi 1 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nditi ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachinzi vagare mumba. Zuva rechitanga munhu wese akagara mumba. Nezviro tanga takuona vamwe vachimboda kuita kubuda kana kuenda kumashopu.
Hurumende inozivisa zviri kuitika munyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Vanhu vasingaone vanorarama nekukumbira rubatsiro mumigwagwa nemumabhazi vochema-chema nekuda kwecovid-19 vachiti yavapinza panzara. Bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa roita kupesana kukuru zvichitevera mutongo weSupreme Court wakaitwa neZuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zimbabwe yapinda muzuva retatu nyika yakavharwa senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus icho chabata vanhu vasere munyika uye kuuraya munhu mumwe chete kusvika pari zvino. Chirwere ichi icho chakatanga kuChina gore rapera chabata vanhu vanodarika mazana masere nemakumi masere zviuru pasi rose uye kuuraya vanhu zviuru makumi mana nezvina. Italy ndiyo iri kutungamira pakufirwa nevanhu vanodarika zviuru gumi nezviviri, Spain ichifirwawo nevanhu vanopfuura zviuru zvipfumbamwe, ichiteverwa neAmerica iyo yarasikirwa nevanhu vanodarika zviuru zvina, ukuwo China iine vanhu zviuru zvitatu nemazana matatu ane gumi nevaviri vafa nekuda kwechirwere ichi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump varikuyambira kuti nyika yavo inogona kurasikirwa neupenyu hwevanhu vanogona kusvika pamazana maviri nemakumi mana ezviuru. Vanhu vabatwa nechirwere ichi muAmerica vadarika zviuru zana nemakumi masere nezvishanu. Bazi rezveutano rinoti pane vanhu vanosvika mazana mapfumbamwe ane gumi nevashanu vakarifonera vachifunga kuti vainge vabatwa nechirwere checoronavirus, asi vanhu vasere chete ndivo vakawanikwa vaine chirwere ichi kusvika pari zvino. Vose vari muzvipatara nekuda kwechirwere ichi muZimbabwe vanonzi vari nani zvavo. Nyika yapinda muzuva retatu nhasi ichiti vanhu vagare mudzimba dzavo senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Kuti tizeye zviri kuitika tabata mukuru wezveutano mukanzuru yeHarare Dr. Prosper Chonzi.
Vanhu vose muno muZimbabwe vari kunzi vasafambe vagare mudzimba, vasafambe nekuti zviri kupararidzira chirwere. Nhasi zuva retatu vanhu vachirambidzwa kufamba vachinzi vagare mumba. Zuva rekutanga munhu wese akagara mumba. Nezviro tanga takuona vamwe vachimboda kuita kubuda kana kumboenda kumashopu nekuti akakuungana kumabhazi kumazupo nemasomagedzi, asi zvakare mapurisa akazobuda nezviro takaona abuda manheru zuva rodoka. Saka nhasi zvanga zviri nani, asi still mutown tichiri kungoona vanhu havasati vaunyatsoapprecieta kuti chii chiri kunzi timbogarira kumba. Donzo racho nderekuti izvo kana utachiwana huchinge hwasvikwa kana hwakosorwa ukashaya pekupinda mune mumwe munhu haukwanisi kurarama kwenguva yakareba uri panze. Saka kana pasina kuti unokosorera kana kusvipira mwaunochihotsira utachiwana hauni hauna kwaunoenda, unongoenda patebhuru kana pasi wobva waparara wakadaro. Tikaita 21 days pasina pekuti utachiwana hunopinda, zvinoreva kuti tinenge tadzikisa utachiwana munharaunda yedu.
Zvii zvimwewo zvamuri kuita?
Patrukita izo za azirizo chete pane zumezu kuti kaoze kuti izo pane manzimbozakaita sana dino wanzongana wano ma bus stop ma supermarket kuna nampeza na moku kuna nambare ma hostel matapi jimbo dino shande wano wanda ma building ma palan sakata se palane kutiluku spraya kuti kiura ya chero utakiwa na uripo kunenge kune program ya kuti jenge digital spraya wanga uchigara kuti kunana kopa kabana tunospraya environment yacho yese kuitira kuti patinozoti basa rapera 21 days dzakwana tinenge tana utakiwana ushoma kuti tinenge tichiana utakiwana munharaunda yedu.
Ko vanenge vabatwa nechirwere ichi vari kuendeswa kupi?
Vanenge vaine chirwere tiri kuvabvisa vagare munzvimbo dzatakavapa dzavanogara yatoti self quarantine, asi vanenge vasingagoni kugara vari munzvimbo dzakadaro vachigara muvanhu vakawanda tinovabvisa tovaisa mahostari edu atinoti isolation. Kana muri muHarare tinovaisa kuWilkins kana kuNazareth. Kana kuri kunana Bulawayo vanoiswawo kunana Tongrove. Izvi zvinobatsira zvakare kuti chirwere chirambe chakabatika chisaite zvekuti chero paungana vanhu chinoenda kuti chinobva chaspread. Munoziva zvikoro zvakavharwa kare, machechi akamiswa, marali, machi zvose zvinoita kuti vanhu vaungane zvakamiswa. Kunosangana vanhu vachitandara kumabhawa kumanight club zvose izvi takambozvimisa nokuti pai paungana vanhu ndipo panoparadza chirwere. Tikakwanisa kumwoita mazuva akatarwa napresidendi paya zvinobatsira isusu veutano kuti tikwanise kuzokontrolawo utachiwana.
Mukuru wezveutano mukanzuro yeHarare Dr Prosper Chonzi vachitaura vari parunare muHarare. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi vaburitsa muusungwa vanhu churu nemazana matanhatu nemakumi masere senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Asi Zimbabwe Prisons and Correctional Services inoti yange ichida kuti kuburitswe vasungwa zviuru zvishanu sezvo majeri akazarisa. Madzimai makumi mashanu nematatu chete ndiwo akwaniswa kuburitswa nhasi. Muguzeya nezvenyaya iyi tabata mukuru rimwe sangano rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation vaEdson Chiwota.
Ndinoda kupa kutenda muchidimu zvedu nekuda kwekuti hazvisiri zvekuti takatarisira chete. Ndinotifungira kuti vanhu vanofanirwa kubuda vari vaine chitsama chakati kuti. Apa takatarisana nekuzara kwakaita majeri ezvino. Tikaite dambudziko tikatora inenge zvenguva yaivefu mutungamiri wenyika asati aita kuti vamwe vanhu vabude nekuda kwekuti miro takaita kunzeni mamiriyo ezvinhu ezvinezvi taitoe chisiiro chekuti vanhu vakawanda dai vabuda.
Vamanga muchifungidzira kuti vakabuda zvinoita nani mumajeri umo, vangani chaizvo?
Isisi seorganization nevamwe tenge tichitofungira kuti sezvo jeri rine ikasi ye17,000 yeyakato kapasiti ye17,000 asi ezvinezvi vanhu vari mujeri vanosvira 22,000 saka nakuti tisi jeri ratapudza vanhu kuira titapudza ne10,000.
Asika vachiota havangaburitse vamwe vanhu vose kana kuti tiri kunzwa kuti vamwe vacho vane mhosva dzakakomba chaizvo?
Hazisi kuramba mhosva nekuti dzimwe mhosva dzamunoti dzakakomba dzimwe dzinenge dziri dzedomestic violence. Vamwe vachoni vatoone makore anopfuura 20,000. Mumwe vachoni vatopfuura zvikamu zviviri zvangoti dzesendenzi yake atokavha munhu iyeye. Hapana here nzira dzimwe dzingatsvagiwe dzekuonekwa kunzi nzira itwa sei nekuda kwekuti vanhu vakadaro vaikatarisa pamwe vacho kuburikidza neumboo hunopuhwa nevakuru vevajeri vanhu ivavo vanotenge vatove vanhu vakutoziva vatorifoma vanokwanisa kuitira integrated society.
Mukuru weZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation Ishe Edson Chiwota vari parunare muHarare. Kusabvumidzwa kuri kuitwa vanhu kufamba famba pamadiro munyika yose kuri kusiya vanorarama nekukumbira mari mumabhazi vari panguva yakaoma zvikuru sezvo mapurisa ari kuvarambidza kubuda mudzimba dzavo senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Loida Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vamwe vevakare mara vanofamba nemabhazi vachipema mumabhazi aya havazi kukwanisa kuita izvi sezvo hurumende yakambomisa kufamba kwemabhazi aya senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mumwe vanhu ava vataimwa nerukuni kwarusape vanoti kubva nemusi wesvondo apo vakapedzisira kupema mumbhazi ndiwo musi vapedzisira kudya rinopesa nevana vavo vatanhatu sezvo vasingawani kwekupemera nekuti muguta hamuchina vanhu ukuwo kumabhazi vachadiko nekuda kwechirwere checovid-19. Rejoice chinembiri wekwa rusape vanoti nekusafamba kwemabhazi panguva ino hakuna kumwe kuvanotarisira kuwana mari kunze kwekufamba nemabhazi iwaya vachikumbira rubatsiro
kuti tinosvina mumabhazi totsvakawo zvimari tofuna kutengawo zvinotaona zveufu zviya torarama kana kutengawo chimafuta torarama zvino izvezvi mabhazi akasvomiswa kuguma musi wesanu saka hatitorina kana pekutangira izvezvi saka taendawo kuna MP wedu saka tamboenda kusocial welfare tangosvika tanyorwa mazita hakuna kana chipunu chatapuwa chete.
Mumiriri weMarconi Central mudare reparamende vaDavid Tekeshi vanoti vari kuedza nepavanogona napo kuti mhuri dzevasingaoni idzi dziwane rubatsiro asi zviri kutora nguva refu
vachichovi ngatoona nemhuri wezvizvi kuti vopa mwanga batsirikana ndivoti vamwe zvakataurwa naminista weinformation kuti vanhu vanofanira kuwana rubatsiro kana vachinga vari stranded zvakaitawo bati vatangwena mapurisa vakuita kuti hatinawo zvatoza takambouzwa vakatirisira kusocial welfare ikatitangudzika tinyore mazita asi hapana anything chapromiswa kuti mangwani chaiwo munoona kambi bata vanhu avarotaura kuti vakapedzira kupemba musi wesande handiti wapemba musi wesande vanongotenga katsaona ipapo ipapo hapana chavanomborarama nacho pa bcause isiso kuno kuti tinoenda kuzoti ndachiofambira nyaya yacho iyoyo kusocial welfare kutiomukonsichen muno havasi kuwana rubatsiro rwokuhwa udzine mamwe maprovinsi mamadistrict vakandakandaka ndiri nyore risi yacho sandiri pakati pokugadzira list kuti ndiende ndinowape but havanhu havari desperate havatori pake nguva yakaoma ende vanotochema kuti kuti orit zvandacho yachikafu ko rendi yacho ndoiona kupi.
Dambudziko rakatarisana nevanhu ava idambudziko rakatarisana nevanhu vakawanda munyika yose vanga vachipona nekukumbira rubatsiro mumabhazi. Magwaro anoti Zimbabwe ine vanhu vangangosvika zviuru mazana mashanu vasingaoni vazhinji vavo vachipona nekukumbira rubatsiro sezvo munyika musina mabasa akawanda nepamusana pekuparara kwaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Veruzhinji varikurudzirwa kuti varambe vachitevedzera kurudziro yehurumende yekuti vagare mudzimba mumazuva akatarwa kuitira kuti vasawanikwe vachibata utachiwana hwecoronavirus kana kuti COVID-19. Dr. Admo Jokwiro avo vanoshandira kunyanga asi vari muAtlanta, Georgia, uko vari kuita zvidzidzo zvepamusoro-soro vaudza Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 kuti zvakakosha kuti veruzhinji vazvichengetedze vari mudzimba uye vakaona vachinzwa kupiswa nemuviri, kukosora zvisina garurwa, kurwadziwa nepahuro nekutadza kufema zvakanaka vaende kunzvimbo dzakatarwa nehurumende kuti vanoongororwa kuti havana here chirwere checoronavirus.
Kutapurirana kunoitwa chirwere ichi chinotapurirana neyatinoti contact kana kusangana nemunhu anenge ainacho. Mukakwazisana nemunhu kana kuti ukabata panenge paenda kapukana naka ukazobata maziso kana ukabata munhu kana ukabata muromo aya ndo atingati maopenings kana kuti mikana yekuti kapukana nakapinde mumwiri memunhu kanagona kupinda through maziso kana kupinda through munhu kana kupinda pamuromo saka pakaita contact iyoyo kapukana nakatopinda mumwiri wako saka vanhu vakafamba panze pane vamwe vanhu vachakwanisa kubata atingati masurfaces kana kuti mumabhenji kana kuti munenge maenda kapukana naka kubva kune munhu anenge anekapukana naka kana munhu aine virusi coronavirus akakosora akafema utachiwana hunoenda hoenda pasi kana kuti hoenda pabhenji hoenda kana paanga kagara kana pai. Ini ndikazofambawo ndikanobata ipapo ndobva ndazobata maisangu kana kubata mhino yangu kana kubata muromo wangu ndatora kapukana naka saka ndikagara ndiri kumba kwangu ndiri kurijusa kana kuderedza mukana wangu wekuti ndibate masurfaces kana pa rasidirwa kana kuti patapurira unaukapa kapukana naka irumwe ruzivo rurikuuya mazuva mashoma abva kupfuura kapukana naka kari kuonekwa zvakare kuti kanogona kuita yatingati airborne kana kuti kufamba mumhepo but ndingati pa mutanho mudikidiki so ukabuda panze zvakare uchasangana nevanhu vari kufema kana kukosora saka pane mukana zvakare wekuti usangana neizvi ndosaka pari nerudzidziso rwekuti kana tichida kuderedza kapukana naka ngati mirei kufamba nekuti ukafamba uchasangana nemukana wekuti une vanhu vane chirwere ichi kana kuti uchabata machatapurirwa machinenge chasiyiwa
munhu angazive sei kuti abatira chirwere checovid-19 ichi kana kuti coronavirus zvinoratidza sei
chirwere checovid kana kuti coronavirus chinotora mazuva angaita mashanu kuti chizobuda pane munhu asi dzimwe nguva chinogona kutora kana mazuva angasvika masvondo mairi 14 days kuti chizobuda mabudiro achinoita munhu anenge achikwira temperature anoita masymptoms kana kuti zvifananidzo zvechirwere cheflu uye ndo zvimwe zvinhu zvinogona kunetsa kuti munhu atoziva kuti ndizve nekuti zvimwe zvacho zvinenge zvakangofana neflu asi munhu anenge achipisa mwiri munhu anonzwa musoro kutema munhu anogona kutadza kufema zvakanaka kana kuti anoita chikosoro chiri dry chinenge chisina gararwa asi mune mamwe macases chinogona kuita gararwa but izvi ndo zviratidzo zvekuti ukaita nenguva yatiri ino zvanenge zvakakosha kuti ufungidzire kuti pamwe ndaita sei ndabatira chirwere ichi nekuti zviri nani kuti ufungidzire dani kuti ufunge kuti hauna woenda hakuono uongororwa
tombotarisa kuZimbabwe mungati imi Zimbabwe yakagadzirira zvakakwana here
vashandi veutano nevanhu in general hatisati taona kuti zvakakodzera zvinodafanira kuitwa zvati zvaitwa izvozvi nekuti kune kutya kwakanyanya nofunga munoziva nyaya yakaitika yamurwere number 2 kana kuti patient number 2 akashayika achingaita coronavirus abva kunew york achizoenda kuZimbabwe chiitiko ichocho chaita kuti vashandi veutano and nevamwe vanhu muZimbabwe in general vabatwe nekutya vari kuona kuti chirwere ichi chinouraya so Zimbabwe haisati yagadzirira zvakakwana pakuti vashandi veutano vange vaine yatingati protective equipment zvekushandisa kuti vazvidzivirire ivo nezvekuzoshandisawo kubatsira varwere vanenge vachiuya so ipapo pari kuda kuti hurumende ibatane nevemabhizimusi pakwanise kuitika kuti in the shortest time possible kana kuti munguva pfupi pfupi zvinhu izvi zvikwanise kunge zvinge zvichiwanikwa muzvipatara zvikwanise kuti zvichiwanika kune anoda kuti azvishandise
vanhu vangazvidzivirire sei
so chekutanga ndechekuti hatifaniri kuenda panze kana tisina yatingati essential reason kana kuti chakakosha chatiri kufanira kuti tiendere panze zviri kukurudzirwa kunzi vanhu vaedze kushandira kumba zvakanyanyisa kuri kukurudzirwa kushandisa matanho anonzi social distancing kana kuti unofanira kumeka sure kuti hausangani nevanhu padhuze newe so unofanira kumaintaina 2 meters kana kuti zvinhambo zve 2 meters between iwe nemumwe munhu anenge ari panext so that apaiti contact zvimwe zvinhu zvinokwanisika kune vanokwanisa kunge vane mamasi anovhara munhu nemuromo kuitira kuti kana iwe une chirwere hautapuriro wangu kana tichida kuti tikurire chirwere ichi ngatimbomirai kufamba
avo vanga vari Dr. Admo Jokwiro avo vari pachirongwa cheHubert H. Humphrey Fellow kuRollins School of Public Health Emory University vachitaura naMavelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuAtlanta, Georgia muno muAmerica. Sangano reWomen of Dominion International harisi kuita musangano waro wepagore nekuda kwechirwere checoronavirus. Mutungamiri wesangano iri Pastor Marvelous Ndlovu vanoti madzimai anobva munyika dzakasiyana-siyana anga achitarisirwa kusangana kuLos Angeles mudunhu reCalifornia muna chikumi asi nekuda kwekurudziro yekuti vanhu vasaungane senzira yekudzivirira kupararira kwecoronavirus vaona zvakakosha kuti musangano wavo usaitwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naPastor Ndlovu kuti tinzwe zvizhinji.
Ndinoda kuchenja Mwari nekuwanawo mukana wekutsanangura kuti gore rino takaona zvakakodzera kuti tishaite musangano wedu weWomen of Dominion vachanga chifanira kuita muna June. Kubva June 25 kusvika 28 tiri kuLos Angeles, California. saka takazvogara nedare tikakanjura musangano iwo gore rino tichicelebrate 9 years jekunge chiri Women of Dominion kubva patakatanga tichitanga kusangana mugore ra 2012 chakanyanyo kuti chinyanyo kanjura musangano wegore rino zvinhu zvakati o zvikonjero zvakati o chekutanga chachinoziya inova dambudziko repano pasi recoronavirus patakatarisa nekunyanyoongorora uyezve nekunyanyonzwisisa nezvatiri kundwa nemafocast takaona kuti izvo musangano wekuti ubudirire zvichanecha uye zvinogona kuchistraina isusu vanotungamirira Women of Dominion nevanoachenja yeshuwo dambudzo rekutanga tichiziya kuti tose coronavirus yakaafecta even kubva vanhu kumabasa even kuLos Angeles kwatiri kuenda iti one of the cities iri kunzi ichaita macases akawanda saka June kuti tifocust kuti zvinhu zvinenge zvave nani in that city nemaonero edu uye nekunzwa pamweya hatina kuona kunge zviri zvinhu zvakanga zvakanakira musangano wedu.
Nengo dzenyu dzakatambira sei danho rekukanzura musangano uyu?
Ndingangoti zvakagamuchirika zvakanaka zvikuru kune vanhu vose vandakataura navo uye vedare vachitaurawo nevanhu vakasiyana siyana. Ini ndakanyanyotaura nevakanga vari vatauri pamusangano wegore rino uye vakazenge vari maworkshop presenters vakazvigamuchira nerufaro vakati no the decision it's good and it's proper. Nekuti ivo vakanga vatozviono nemarestrictions especially vaibva kunze kwenyika tine mutaura aibva kuAustralia uyezve tachisishaziye kuti maborders anenge akavharwa here kana kuti anenge akavhurwa saka vakawanda vakazvigamuchira vakanga vatotenga matickets chaingoadvisa kuti maairline vari kushandika nawo zvikuru saka vakawanda vakafonera maairline uyezve vakawanda vaingoti pasta tikuzviziya kuti ino decision ino makaita mabvunza mwari uye nedare reWomen of Dominion yakanaka uye tinozvigamuchira zvarongwa namwari saka so far hachatandwa vanhu vakomplena nekuya kwedecision iyoyo.
Tinoona kuti chirwere ichi chapararira pasi rose kubatawo neZimbabwe. Zvinhu zviri kuitwawo nenhengo dzenyu dzinove vana veZimbabwe dziri kunze kwenyika mukuedzawo kubatsira kurwisana nedambudziko recoronavirus kumusha.
Nhengo dzeWomen of Dominion ndingangoti madzimai eWomen of Dominion madzimai ari involved mumadifferent organizations ezvowo nemachechi akasiyana siyana saka tiri kuona kuti vakawanda vari involved panyaya yekunamata uyezve pane magofundme ari kuitwa ekureiza mari kubatsira madokta nemanesi vasina zvekushandisa nhengo dzeiwo dziri involved ikoko vachibhadharawo mari dzemagofundme.
Avo vanga vari mutungamiri wesangano remubatanidzwa wemadzimai ekuZimbabwe ari kunze kwenyika reWomen of Dominion International, Pastor Marvelous Ndlovu, vachitaura vari parunare kuIndiana muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Mutongo wedare repamusoro-soro nezuro wekuti ndiani anofanira kumbotungamira bato reMDC, vanhu vakawanda varoda kuziva kuti ndiani chaiye muridzi weMorgan Richard Tsvangirai House, iyo yaimbonzi Harvest House. Dare rakati Muzvare Tokozani Kupe ndivo vanofanira kubata matomu muMDCT kusvika paitwa sarudzo mukati memwedzi mitatu. Kuti tizive kuti ndiani muridzi wemuzinda webato iri, tabata hava Douglas Monzora, avo vakuzvitivo ndivo munyori mukuru sezvo bato radzokera kuzvarainge rakaita muna 2014.
Patakafoma musangano uyu, takabva tagara pamba panonzi paHarvest House. Harvest House imba inooniwa nekambani inonzi Harvest House Private Limited. Asi pa constitution yedu musangano kana musangano wedu unoitwa headquarters pa Harvest House. Saka vanenge vari vatungamiri vemusangano panguva iyoyo vanenge vachiita basa iroro vari pa Harvest House.
Ko zvatiri kunzwa kuti iri mumaoko ava Ian McCone ne mumwe ari ku UK ava. Ava handivo here vanotaura kuti ndiana anofanira kunge achishanda aripo.
Hongu vana Ian McCone na Tim Neal ndivo vanonzi ma trustees e Harvest House Private Limited yandichataura nezvayo. Vane simba hongu rekutaura kuti pakamira sei.
Tanzwa va Jonathan Mwe achinyora pa Twitter apo kuti vamonzora vane nhorondo yakareba chaizvo yekushanda nevasori vachiti vane humbo. Mambo overinga here zvavanyora izvi?
Ndaverenga zvanyorwa naJonathan Moyo asi ndoda kuti ndichiti vana veZimbabwe vasakanganwa kuti Jonathan Moyo neG40 yake vachitungamirwa navamugabe ndivo vakakonzera rufu rwevana wakawanda runosanganisira wana Tondiraindira, wana Beta Chokururama, wana Godfrey Kauzani nevamwe vese. Ndiyezve Jonathan Moyo uya wekunyora mutemo unonzi aipa wairambidza vanhu kuti vataure zvavanoda pamafane zvematongerwo enyika. G40 iZANU-PF yakuda kupinda muMDC ndipo pane kupokana kukuru iko ipapo.
Asi tiri kuona vamwe vari kunzi vadzokere kuMDC yacho vanamura vemuHarare vana Chimini nevamwe vari kuti havasi kuda kudzokera ikoko kuna 2014. Panenge pakuitwa sei manje?
Aiwa, chiri kuitikawo hacho mumusangano haizi mhosva yevarume vamataura nevakadzi vamataura ava. Mapinda dambudziko rekuchifudzirwa vanhu.
VaDouglas Monzora avawo kuzviti ndivo munyori mukuru weMDCT vachitaura vari parunare muHarare. Sezvo tichitema tisina divira tinorerekera, tabatawo munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende tikavabvunzawo nezvemuzinda webato iri.
Harvest House, you know, it belongs to vatsigiri vanosupporta democratic change muZimbabwe. Ndo vari Harvest House and legally ine matrustees vanochengeta mudhuri iwowo.
Muri kubvumidzwa here kuenda kumuzinda weparizvino?
Parizvino sekuziva kwenyu takakurudzira vatsigiri vedu vemusangano kuti nechirwere chiriko checoronavirus ichi chiri kuuraya vanhu vakawanda pasi rose nemuno muZimbabwe, politics vanhu, isu sebato reMDC Alliance takakurudzira vanhu vedu kuti vashande kuZimbabwe. Ini semutungamiriri Secretary General weMDC Alliance takarikisa vashandi vese kuti vapote vachishandira kuZimbabwe, tichikurudzira chirongwa chiriko ichi chekuti tidzivirire kupararira kwechirwere cheCovid. So pari zvino kuHarvest House kune security yeMDC yatakatendera kuti ipote ichiuya kuzoshanda ichicheka kuti hapana chiri kuitika paHarvest House. Inini ndakange ndiriko nezuro ndichitora mapepa andaitawo kuti tidzoke tichishandira kupi kumba. Nhasi chete ndobva ndina kusvikako but mangwana pakawana nibve kuti ndipfuure neko tinoura tichicheka tichiona kuti vakomana vedu vese kuti vabata basa zvakanaka here.
Taurawona vamonzura vari kuti ivo tavabvunza kuti sei vamwe vanga varimo mumapazi ebato kana kuti mastructures ebato kuna 2014 vari kuramba kuti havasi kuzodzokera kuti vatore zvinzvimbo izvozvo sezviri kubva kumatare uku, vakati ivo vanhu ava vari kudaro nekuti vari kutyisidzirwa. Ichokwadi here?
So tine maf edu ino MDCT yavakupe iyi ipati yakatovhoterwa zvevanhu ine maMP ayo maviri ari mumuparamendi. So zvakaitika nezviro zvekutorwa navana Munzura izvi hatizvinzwisise kuti zviri kubva pasi. Isu pano tiri kuita basa reMDC Alliance rinova bato rakavhoterwa nevanhu vemuZimbabwe.
Asi mukadaro hazvizoiti here sekunge makuzvidza mitongo inenge yabuda mumatare?
Aiwa ka kozi mukaverenga hapana pari kumbotaurwa nyaya yeMDC Alliance nekuti MDC Alliance yakange isipo mudare.
Munyori mukuru weMDC Alliance vaCharlton Wende vari parunare muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Wala mugela njenjabule nkulu kustudio 7, ngolesithathu mhlaka 1 Mabasa 2020, ngupresident Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje, inani aselebesifunyenwe lile gciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selikunkulungwane phose amakhulu athoba munemunye 873,767. Izakhamizi zeGwanda zisuswe yindlala yezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa lami lawukona umumo wabantu dokumenta esibuyele emuva singathintani yebo naye umkhuhlane siyawesapha kodwa okufanele lapho kufanele phele yaphila sithi impuphu kazingene ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona izitolo ezithengisa ukudla zingavala laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand imali engingelayo mina eZimbabwe isebenza.
Isibhedlela sekhansili yakoBulawayo eseThorngrove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo olokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Basebengabuye imfundo yonke singabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamafiki amabili. Ziyinto vele esenzakala even emakhaya but thina lapho koBulawayo besithi umuntu labuye sibhoko zonke ngoba lapho abantu vele bahlalisa namakliniki. But ukuze sizame ukuthi ikliniki ingabi congested that hayi ukuthi angabuya ngemva kwamafiki amabili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inani lasebefunyenwe belegciwane le-COVID-19 emhlabeni jikelele selizinkulungwane phose amakhulu athoba munye 873,767 asebebulewe yileli gciwane eliqhamuke kwele-China ekupheleni kwanyakenye. Selisedlula inkulungwane ezingamashumi amane, 40,000. Elemelika, Italy leSpain, yiwo amazwe asekhokhela kunani labantu asebehlaselwe yileli gciwane. EleZimbabwe inani elibiwa nguhulumende lasebehlaselwe likuthobani nembili, lathatha umphefumulo womuntu oyedwa. Abenhlanganiso yezempilakahle emhlabeni jikelele eye World Health Organization bathi akukatholakali umuthi wokwelapha leli gciwane. Amazwe amaningi omhlaba asesungule iziqondiso zokwalela abantu ukuhambahamba loba ukuya emisebenzini njengendlela yokwenqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwe-COVID-19. Uhlelo lweZimbabwe lokuqondisa abantu ukuthi bahlale ezindlini ngolwamaviki amathathu njalo luqale ngumvulo. Izakhamizi zeGwanda zisuswe yindlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impuphu ezitolo edolobheni. Lokhu kwenzakala ngelanga lesithathu uhulumende ethule iziqondiso zokwalela abantu ukuhamba-hamba njengendlela yokunqabela ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus. Izakhamizi lezi zithi impuphu ethengiswa emalokitshini ilentengo ephezulu kakhulu njalo ithengiswa ngamarandi. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Bekulokuxokozela okukhulu lamhlanje esitolo sakomgogo lapho izakhamizi zeGwanda ezedlula amakhulu amabili ezivalisa amapholisa kanye labongi bezifuqana zifuna ukuthenga impuphu yona etholakala nzima kulezi nsuku. Laloba uhulumende fake isiqondiso sokuthi abantu bazivalele ezindlini ukuze bengatshelwa ukumemetheka lokuthelelwana kwegciwane le-coronavirus iningi liphuma endlini ngenxa yendlala. Isakhamuzi esibiscop North okhethwe ukubizwa ngokuthi ngumangwenya uthi laloba besazi ingozi abazifaka kiyo ngokuphuma ezindlini uthi akuncede ukuhlala endlini abantwana bengelakudla.
Namhlanje impuphu sibuyile kodwa lami la ukona umumo wabantu dokumenta esibuyele emuva singathintani. Yebo naye umkhuhlane hlawisakho kodwa okufanele lakho kufanele sele yaphila sihle. Impuphu kazingeni ezitolo zibe ziningi njengoba bathi khona impuphu ezitolo ezithengisa ukudla zingavala. Azingeni ezitolo zibe ziningi. Impuphu ezikhona zimpuphu ezidurayo esingazikwanisiyo ukuzithenga. Laphana phambili khona la kodwa ngabo 200 rand. Imali engingelayo mina eZimbabwe kuyisebenzisa.
Laloba impuphu itholakala kwezinye izitolo iyabe biza amarandi angamakhulu amabili lengxenye 250 rand emgodleni olesisindo samakilogram alitshumi i-10 kg okudala ukuthi iningi ligijimele le ntengo ephansi ngoba lingelamali. Unkosazana Brittany Ndlovu yethesa amapholisa umlando wokuqilibezela lapho kuthe kwaba le mpuphu. I-Studio 7 lawo izibonele ngawayo amapholisa ehamba phambili ukuyathenga impuphu.
Impuphu izabuya kumhlobo wami. Abantu abazathenga kuza uzabona bebuya begqoka amakepesi begqoka amayunifomu. Ngamapholisa abayazothenga bayunifomu. Thina abantu esingasobakhazabakhe ongasoni le pholisi uzalayina uzipeyintele layini. Bona bazake belokho bengena belabantu bengena bephuma bengena ilayini yakhona uzama khona apho fikele useni ukuthi ekhaya uyikhayisa. Imagine ukuthi kuhamba njani then on top of that sengathengisela impuphu yakhona uzo-250 rand.
Kusenjalo izizalwane zakule Ethiopia ezilithumi lanhlanu ezibotshwe eswitsha izolo zimizwe phambi komthethwandaba lamhlanje zisetheswa umlandu ngokungena elizweni okungekho emthethweni. Umantu uthe baphenduke emthethwandaba mhla zingamathumi amabili lambili kulinganga okwakathesi bazabe begcine entolongweni. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Mnumzana Ponyathi uthi amapholisa asadinga izizalwane zakuleli ezimbili okubikwa zincedisele lezi ziphepheli ukungena elizweni. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Le iStudio 7 esakazwa eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku shortwave. Ebuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz ku shortwave.
Isibhedlela sekhansili yakobulawayo eseThornbrook Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akobulawayo lokuphathisa ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lengozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Le ngeminye yemizamo yokwehlisa ubunye bobunzima obubhekane lesibhedlela lesi ngoba yiso esikhangelele ukugcina abantu abasebetholakele belegciwane lomkhuhlane we-COVID-19. Loba nje singakalungisiswa ukuba silungele ukugcina izigulane ziphiwe uncedo zihlala khona lapho. Wanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso yethuthuka Matabeleland Trust banikeze isipho sokudla ama-mask avela kwenkampani eyebulawayo Babies kunye lokulungisiswa kwemitshina yamandla kagesi awelanga awesola okusuke kwinkampani ye-Chloride Zimbabwe. Umqondisi wethuthuka Matabeleland Trust umnumzana wesika Dakamela Ncube uthi bakubone kuqakathekile ukuhlanganela labanye ekuncedeni umango abasebenzela kuwo.
I-donation esibise namhlanje lapha eThornbrook Isolation Hospital impupu almost 80 kgs of polenta millimeal and also matemba porridge and biscuits rice. Sizama ukuthi sincedise ukuthi if ever people come in abazaba admitted can be assisted from this donation. It's our donation costs about $112.
Ukhansela kaWard 7 unkosazana Sikhululekile Moyo umgcini sihlalo weFuture Water Action Committee uveze ukubonga kwakhe ngesipho abasithole namhlanje.
ama donations la eso atholileyo eThonkhulu to ama patients lobulawayo yonke for iCOVID-19. Siyabonga kakhulu ngoba kuyethengisela ukuthi khona abantu sebencedisa bayalungiselela ukuthi unqawe ukuthi kuzenzakala ukuthi kube lama patients aphathwe ngolo mkhuhlane ukudla kwabo sokuqalela ukufika. And kuyasibusisa kakhulu thina njengobulawayo ukubona abantu bakobulawayo betshengisela uthando lwesibhedlela sabo betshengisela uthando lwendawo yabo. Siyabonga kakhulu.
Kusenjalo umqondisi wezempilakahle kukhansile yedolobho lakobulawayo uDokotela Khulamu Zinyathi uchasisa kabanzi ukusebenza abakwenzayo lokhu legciwane leCOVID-19 liqale ukuba yingozi.
Currently, is that situation yet? Well, we've been working with about 60% of people in post, according to the establishment. So, because two teams, we basically been understaffed, I think, for a while because of the freeze. And I guess we're in the process of trying to recruit around to come and work within a council. So, as you know, Tina, mainly we offer what is known as primary health care. The primary health care, you look at the corner, life and my immunization. The simple things, right? Even umuntu engabona esibhedlela ema central hospitals, xa sokuthiwa kahambe for continuation, simcheck iBP, simcheck ishukela, yikho thina esikwenzayo. It's known as primary health care. And iThonkhulu you know why, it's also been offering the more or less the same thing, but more for inpatient part. So kathesi kunje we've been trying to recruit njengoba ngikhulumile. Unfortunately it so happened ukuthi maybe kube le ama central hospitals ngoba sina normally nxa singabona umuntu for the simple cases nxa engakungaba nama complications ongaba into esingathi inzima ukwelapha siyam refer ukuthi ayibone esibhedlela, right? So kathesi isibhedlela they are only accepting emergencies. So thina kathesi what we've tried to do thina ema clinics ethu njengoba mezo sevalile thina lathi besifuna ukuthi sizame ukuthi senze khona okwenziwa ngabanye ukuzama ukuvikela ukuthi imikhuhlane ingabimitheki. One, abantu ababuyayo nxa bebuya laphana egedini siyazama ukuthi sithi bageze izandla sibahlole sibone ukuthi lowo ongabe ekhwehlela sibafake bodwa, laba abangakhwehleliyo sibafake bodwa, laba abakhwehlelayo sebezabona ngonesi wabe gqoka amamask ukuze unesi laye anjani avikeleke angatholi umkhuhlane lo ofana lo ukukhwehlela. Kulabantu ababuya regularly bezothola ama reviews up. Thina into esesiyenza kathesi ubona nxa singakubona lamhla sikubona ukuthi ayiwena uyagula, sikunika i-treatment. Kulokuthi sithi uya ngemva kwe 3 days, we are saying maybe after 3 days usifonele usitshele ukuthi usizwa njani. Then nxa kuyukuthi kule need yokuthi uphenduke eclinic sesizakutshela ukuthi hayi ungabuya eclinic sibone ukuthi singenza njani. Ngaleyo ndlela siyavikela ukuthi abantu bengabuyi kaninginingi. Kuzoba labantu ababuya bezonatha amaphilisi e-TB. Ungananzelela ukuthi TB directly observed treatment short course. Ukuthi umuntu besithi kabuye nsuku zonke sizomkhangela enatha amaphilisi lawo nawe iTB. Laba babebuya nsuku zonke sesithi hayi kuze bengabuye nsuku zonke sizabanika amaphilisi bebuye ngemva kwamaviki amabili. Le into vele isenzakala even emakhaya, but thina lapho kobulawe besithi umuntu kabuye nsuku zonke ngoba lapho abantu vele bahlala duze namaklinikhi. But ukuze sizame ukuthi iklinikhi ingabi congested, sithi hayi umuntu angabuya ngemva kwamaviki amabili. Kuzoba lalaba be-TB besibanika amaphilisi for 1 month. For 1 week. Labana sesithi no, kungcono sibanike for 1 month. Kuze bethole amaphilisi abo ngemva kwe-1 month. Lakho ngizinye indlela zokuzama ukuthi iklinikhi ingagcwali abantu. Silalaba abanatha okuthiwa ngama-ARVs. Umuntu onatha ama-ARVs nxa ebuya laphana nje. Siyaqala sikule mbuzo eminingi iningi esimbuzayo nasimshekhiwe esimshekhe i-temperature simshekhele. Konke lokhuyana bekusenza ukuthi umuntu ahlale isikhathi eseklinikhi. So kathesi ngalawo maviki lawa e-lockdown sithi hayi umuntu nxa engela problem sithi kabuye masinyane simbhalele ama-ARVs akhe ahambe. Nxa kuthi ngaba lo nkinga uyenelisa ukuthi asifonele asitshele ukuthina ule nkinga mhlobo bani. Then nxa sesenelisa singaphendulana laye ngefoni or nxa singenelisi singathi nguyo ngabuya bese simhlola-ke sibone ukuthi singamenze kanjani. Izindlela ebesizama ukuthi sincedise ngazo kulabo mama ababelethayo abazithweleyo yaba ngabele silabana babesithola labana umthetho kaSisulu kufanele kusuze bebuye ka 8 eh anti natal focus anti natal ke fanele bobe ka 8 bengakabele labo labana sesithi hayi kungcono kathi sibengabuye ka 1 abe sihlalele ngkhaya sendinqaye ngaba le problems yikho azasifonela khona bese buye clinic so izindlela bese zama ngazo ukuthi njani singagcwalise eclinic sizama ukuthi sireduce congestion ema clinics
isibhedlela seTonkrove Hospital isolation ward silakho ukugcina izigulane ezilichumi lasikhombisa abantu bengaminyananga kodwa bengaminyana senelisa amachumi amathathu indawo ekhangelelwe ukugcina izigulane lokwamukela labo abahlola igcikwane ele coronavirus eseliqede abantu emhlabeni jikelele esibhedlela lesi kayila michina lempahla engasetshenziswa izisebenzi zempila kahle ukuzivikela ekutheleleni leligcikwane Okwamanje inhlanganiso yezempila kahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi akukabi lomuthi wokwelapha iCovid-19 abantu bamele baqakathekise ukulondoloza ukuhlanzeka lokuzivikela ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu Live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yokusabalala kwegciwane le-coronavirus asenelisi ukulincusa ukuthi lingene kulolu hlelo ngocingo. Wezivela kwamanye amazwe ngamafishane. Isigodlo sikamongameli weMelika eSt White House sethule umbiko othi leli lizwe kumele lilungele umonakalo omkhulu ongadalwa ligciwane le-coronavirus elilakho ukuthatha imphefumulo yabantu abaphakathi kwenkulungwane ezilikhulu kusiya kwinkulungwane ezedlula amakhulu amabili 100,000 kusiya ku-240,000 kunyanga ezimbili ezilandelayo. Ngakho-ke uzulu waleli lizwe ukhuthazwa ukubana engasondelani eduze okubiwa kuthiwa yi-social distancing. Ugatsha lwezempilakahle kwele Senegal wethule umbiko oveza isizalwane salelo lizwe sakuqala esesithe sabulawa ligciwane le-coronavirus. UPapa Diouf obhubhe izolo wake waba ngumongameli wekomiti yama-Olympics. Kuthi-ke kwele South Africa uhulumende useqale uhlelo lwakhe lokuthumela izisebenzi zezempilakahle ukuyahlola abantu emizini yabo ukuba kabalagciwane le-coronavirus na. Esigabeni sethu lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe, uChris Gandhi weStudio 7 ube lethuba lokuxoxa lonkosazana Judith Isabel Dlamini osehlala kweleBhilithane, yena ophathisa abaswelayo khonale eNgilande kanye labasekhaya.
Ya i-rebuild yencedisa abantu ngoba langapha eBritain vele siyancedisa abantu ngoba abantu abahlupheke ekhaya bahlupheka langapha eBritain.
Ah, okay. So, yeah, so ungasitshela ngenhlanganiso ye-rebuild ukuthi iyenzani lezi nsuku?
Iyancedisa. For instance, lapha eBritain siyancedisa ngoba lakho ngapha kulabantu ababemuvile ngenxa yebemuve kungela furniture, so siyaprovide isenti. Like izolo siprovide omunye single mom simprovide le-cooker, le-washing machine, le-tumble dryer, le-imganu, le-mbiza. Amaduve then omunye ubhuti la ekade owayi-homeless fund place i-provided i-sofa, le-bed, le-TV.
Liphathisa abantu abavela eZimbabwe kuphela na?
No, laba engibaphathisileyo ngabelungu bala. Usingomama ube ngum-South African omuvele la, then ubaba lwani ube ngwala. Into esiyenza is like just for international people.
Amalunga enhlanganiso yenu avela kumazwe aphi?
It's international.
Ekhaya ke Zimbabwe liyafinyelela na ukuphathisa abantu?
Ya, ekhaya siyafinyelela ukuncedisa abantwana esikolo, ukuncedisa isikolo, lokuncedisa intanda.
Lincedisa ziphi izigaba?
Obathe sisencedisa kubulawayo, sincedisele nathi. izinapi i-village engakhulela khona ngazalele kobulawayo sasungasuka sasemncane siyahlalela elubhani so elubhani izinapi isigaba sakhona akula muntu osinakayo ngitsho lezinkonzo akula zinkonzo I think bengicabanga ngakho lami ukuthi akula zinkonzo ngoba bahambe babebona ukuthi akula muntu ozabanika izimali zokuthayela ukuthi bencediswe so abantu bakhona bayahlupheka akulazibhedlela eduze abantu nxa besuke elubhani ngale baye e-St Luke's and far away
manje uncedo eliphathisa ngalo liluthatha ngaphi
esilithatha khona pha eBritain ngoba i-internet ilokhu vene i-rebuilt iqalisa lapho abantu ba-donate as a charity where we every day we donate like kusasa or someone has donated microwave and then we pass it so now we started to reach out which is not abantu beZimbabwe ngoba abantu beZimbabwe badube kudlula abantu balapha eBritain
Lo-ke bekungunkosazana Judith Isabel Dlamini isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBhilithane. Lapho-ke limuzwe ekhuluma ecengweni lo-Chris Gande we-Studio 7 ekhonale eNgilandi. Ezinye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngokuthi zona azilalo ulwazi olweneleyo ngeziqondiso ezethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa zokuhlala ngasekhaya okwamaviki amathathu alandelayo. Abantu bengayi emsebenzini ngoba zingazange vele zithole yona imfundiso ngegciwane le-coronavirus. Asizweni abanye babo bekhuluma.
Igama lami Ambrose Dube ngiphuma egabeni sasetsholotsho. Ye umkhuhlane we-corona siwuzwile ukuthi kule-corona ezoqeda abantu. Sizwa sisesaba njengathi thina abahlali bemakhaya kuba nzima ngoba Thina abahlali bemakhaya siyelusa izifulo. Ukuthi ungahlala i-21 days uhlezi one ndawo, impahla zingafa ziswayini. So umkhuhlane lo ngakube kuhle lathi safundiswa sabakwazi ukuthi umkhuhlane lo uhlasela njani umuntu ngoba lathi size sesabela ngasihambe ezihlahle ukuthi ingxenye umkhuhlane lo i-21 days le yabuphephuka nje kuyinto ezahlala phezu kwakho ezihlahleni ngenxa yelusile inkomo ukuthi kuza ku-affecta lawe ugcine lawe usuwambile usugula lowo mkhuhlane kuba nzima kithi ngoba thina singomaziphandela umkhuhlane lo siwubona uyalokhu usincindezela usibisela emuva ngokuthi kuthiwa sihlale 21 days impahla sizahamba njani lazo kwakuthiwa hhayi thina siyahamba siyayelusa ngoba ekweluseni kwethu kunzima asibonani labantu kwesikhathi eside kodwa siyabe sibona lezi moto ezinye zidlula singakazi ukuthi kati bona babenikiwe yini ukuthi behambe njengoba kuthe sihlale wani ndawo kuba nzima sibile ngomkhuhlane lo akuthi nga uhulumende wathatha ithuba lakhe lokuthi asifundise njengokuthi kule minye imikhuhlane njengabo-HIV sake sabona ama-workshop abanye besifundisa sithola ukufunda ngakho ngaleyo ndlela hhayi siyezwa kodwa siyakwesaba sibili singakhuluma sihleke thina besithi ncenge ngumkhuhlane wabantu abalemali bodwa thina njengoba singelamali kodwa sesibone sesizwile kodwa siyesaba ngoba ukuthi ukuthi ubulewe ufikele kufika ngumkhuhlane ongelaphekiyo njalo ngaze uhambe esibhedlela kuyabe kungelaphilisi hhayi sitshaya luvalo sibatasatasa khona siswele ukuthi singathini
okhulumayo nguNomalanga Moyo ngikhuluma ngiselupane Ngikhuluma nje ngomkhuhlane lwesuzayo owe-corona. Thina ngapha umkhuhlane owe-corona vele kasazi lutho. Imfundiso lezi ezijele ukufika zibhodana labantu kazifiki. Kwesinye isikhathi ngike eminye imikhuhlane njengabo elephantisi bayake bebe namakhampeni besifundise besitshele. Kodwa lowo kuthiwa corona vele kasazi lutho singafela nje eminyameni. Sizakuphela kuthiwa umuntu kageza izandla, umuntu ka kanathi amalemoni ukuthi kuvikelwani njani sathiwa corona ukuthi sichasisele nje ukuthi ngecorona leyo kumi njani vele kasazi lutho ngike ngavakatshela esibhedlela nje phakathi kweviki ngithe ngifika khona kulapha kwenjhayisane khona lokuthi egedini kuyabe kuhlezi unesi esithi labomahobhu abalindileyo bakutshela ukuthi ubekubuza ukuthi udingani ungabatshela-ke sebekuvumela nxa kuyikuthi isizathu abasifunayo bona bekunyathelisa ingubo enyela emanzi ungene kwamanye amagabha lamanzi kuthiwe geza izandla zasithelela umkhuhlane ukuthi umkhuhlane lo yini kabafundisi kabathini
Labo ngabanye babalaleli bethu abasemaphandleni bekhuluma ngigciwane le-coronavirus. Kwezemidlalo, inhlanganiso ebunjwe ngumdlali wengoqo odlalela iqembu le-Aston Villa uMavelas Nakamba isiqalile ukubhadalela abantwana abaswelayo imali zesikolo. Inthathele izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usithwa lolu daba lezinye.
Inhlanganiso yeMavelas Nakamba Foundation ibunjwe ngumdlali weqembu le-Aston Villa odlalela iqembu lesizwe lama-Warriors uMavelas Nakamba, njalo injongo yayo yokuphathisa abantwana abaswelayo kwele Zimbabwe. Umgcinihlalo walinhlanganiso u-Anthony Nakamba unguyise kaMavelas uthi linhlanganiso ibunjwe ngoba uMavelas elesifiso sokuthuthukisa impilo zabasakhulayo kwele Zimbabwe.
Academy, you are saying it, mina I grew up in Bulawayo. I just want to set an academy so that in our underprivileged is called and that's what he said. So Zamuku Kanyela give it maybe in a short time we can introduce the academy. It's called Muslim Academy underprivileged Kanja Alonso.
Inhlanganiso kubikwa iCNL sekubhadalela abantwana abedlula inkulungwane imali yeschool fees, ikanti abanye ngababhadalelwe imali yokubhala imihloliso. Abantwana abathole usizo ngabaphuma ezabelweni ezibalisayo sakoBulawayo, iMathebeleland North kanye leMathebeleland South, iMidlands kanye leHarare. Izifundi ezithole usizo ngezigoqela eziphuma ezikolo okwafunda khona uMavelas ezibalisayo ezemfundo yaphansi iHelem leNkulumane Primary kanye lesemfundo yaphezulu esenjube High, isikolo semfundo yaphansi eseyingubo esitholakala elokitini lasenjube lapho kukhulele khona uMavelas lasungisinye silabantwana abathole usizo. Esakhula ekwele Zimbabwe uMavelas uNakamba udlalele amaqembu abasakhulayo agoqela elenjube Sundowns kanye lele Highlanders. Usuke uqembu leHighlanders wadlalela iqembu leBantu Rovers okuyilo elimuphe ithuba elokudlala kusigaba sePremier Soccer League engumfana omncane oleminyaka elitshumi lanhlanu. Engakayi kwele Ngilandi uNakamba uke wadlala emazweni abalisayo eFrance, Netherlands kanye laseBelgium. Imele istudio ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Machi, is a fellow supplier on me, Lessie. Mina nga isapota kutuwa.
Zimu kani mani ya vita tawa mitina kamnani.
Nyazi bafwe kuti nyangani. Mina ngenu kuti. Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empty.
Count the empty.
Fill up the table.
Fill up the table.
Count the empty.
Count the empty.
Asuze mbafwe tunabu chwala. Nyazi mina kuti ntume ngani. Mase mkuzile nga isha ingo.
Isha ingo.
Isha ingo.
Isha
Izakhamizi zeGwanda zisuswe indlala ezindlini lamhlanje ukuyadinga impupho ezitolo ezisenzikini yedolobho. Isibhedlela sekansili yakoBulawayo eSethon Grove Infectious Diseases lamhlanje sithole izipho ezivele kumankampani amathathu akoBulawayo lokuphathisa ukuvimba ingozi yokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. selugcina ke lapha uhlelo lethu lalamhlanje olivalelisayo ngupracedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.